mamirira zvaita segaro ziva nguva zvinei dzinenge tadongorera kuenda kukrisimusi negoredzva miganu umu munenge mabata murefu bata mupfupi rabishi vanhu kupinda nekubuda munyika vanotenga kunze vachidzokera nezvinhu kumusha uye vanenge vachibva kumabasa vachienda kuzororo kumusha vanenge vakazarawo sezvo iri nguva inozikana pasi rese kuti inguva yezororo. Naizvozvo mabhodha edu kunyanya takada sabhodha rebedbridge razarawo zvikurusa bhodha replumtree rechirundu nefobs border post ndo mabhodha atiri kuona kuti azara zvikurusa uye zvekare tinenge tichikurudzirawo vanofamba kuti vafambe zvakanaka zvisinganonotse mabhazi kana kunonotsa motokari dzavo dzavanofamba nadzo. Vanofanira kunge vaine mapepa akakwana anodikanwa mukuyambuka umu. Tinoona kuti mumisika mizhinji kunyanya yemusouth africa pamwe chete nekukabroni tirikuona kuti pazara zvikurusa vanhu vatanga kuenda kumusha uyezve vanhu vanofanira kuti vachienda vange vaine mari yakakwana sezvo tirikuona vamwe vari kuzita dambudziko rekuita mari iri kushota pakukwira mabhazi nekuda kwekuti vanenge vasenzesa mari kutenga zvinhu vosiya mari paritivi mari inenge ichisingakwani kukwira.
Nhasi mambonzwa kuti mabhazi ari kuita mari kubva musouth africa kuenda kuzimbabwe.
Takatarisa muzuva ranhasi tinoona kuti kubva kuport elizabeth kuri kuita iko 1500 rand kuenda kuharare. Totarisa zvekare kubva mujohannesburg kuenda kuharare nhasi mabhazi anga achinyorwa matiketi e900 rand. Koto zvekare kubva mujohannesburg kuenda kubulawayo nhasi yanga iri 800 rand. Asiwo vari kudzokavo kubva kubulawayo vachienda mujoburg hakuna vanhu vakawanda saka mutengo wacho 400 rand. Vari kuenda kwamutare bhazi riri kuruma zvakanyanyisa muzuva ranhasi. Mabhazi ari kuita 1000 rand kubva mujoburg kuenda kwamutare. Zvekare tinokurudzira vaya vanenge vaine vakabata mari dzavo, tinoziva kuti vanhu vanoda kuzonochinja chinja mari kana vachinge vasvika kuzimbabwe. Musabirirwe, pane ndururani dzinobira vanhu makoronyera vanobira vanhu mari dzavanenge vaseenzera vachisviti vanochinja mari. Saka gara uchiziva kuti mutengo wemari unogwanikwa uri pedyo nepakadii nyange usingazoziva hako dzimwe nguva mitengo inochinja chinja asi iva nekaruzivo kekuti mari iri kufamba zvakadii.
Tanzwa kuti veboka rezvekupinda nekubuda munyika rezimura vanenge vatowedzera vashandi vavo pamuganho iwavo, mungaona zvichirerutsa here matambudziko evanhu?
Hongu, zvinorerutsa tichitema tisina kwatinoregera hedu kutaura chokwadi chisingavanzwe tisingapfekedze juzi. Kurutivi rweZimbabwe hakunyanyi kunonotswa vanhu. Kunonotswa vanhu kurutivi rweSouth Africa. Chero immigration chaiyo yeZimbabwe tinoona kuti kuda chero pakaita mutsara wakakura sei hazvitori nguva kuti vange vapedza kutindira vanhu. Saka Zimura nayo tirikuona kuti iri kuzama nyange zvazvo ichizotinonokei panzvimbo dzakaita sanenge dzinobhadharwa majuti nezimbo dzinobhadharwa matit pane kakuti nonokei ndo panenge pachida kuti paziwanzwe vanhu ipapo kana zvichikwanisika. So kana vachinge vawedzera saizvizvi zvataona zvaitika izvi zvino zvinobatsira zvikurusa kuti vanhu vange vachidarika zvisina matambudziko akawanda.